Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika. Nhengo yeParamende vaGift Hostalos Siziva vakasungwa nezuro muBulawayo vakazoregedzwa usiku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa munyika, richiti kunyange hazvo sarudzo dzakapfuura, vanhu vachiri kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu vari kuramba vachipambwa nekusungwa, izvo vanoti zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza. VaMandinde vanoti kusungwa nekubatwa kuri kuitwa kuvanhu vevamwe mapato, kwete vebato riri kutonga, izvo vanoti zvinoratidza kutsamwirana kuripo pamusoro pezvakabuda musarudzo.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoramba tichishushikana zvikuru nekubatwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muZimbabwe. Kodzero dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Tiri kuona vanhu vanongogara vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika, ende vanosungwa vacho ndevaya vanonge vachinzi vemapato anopikisa, zvikuru vari vebato reCCC. Chiri kunyanya kutinetsa panguva ino nyaya yokuti tiri kuona izvi zviri kuitika mushure mesarudzo. Taifunga kuti kupera kwesarudzo, kuwanawanswa kwemari zausi, kugadzwa kwemutungamiri wenyika, kusarudzwa kwemakurukota ehurumende nekuti kuvaona vachitora mhiko zvakaratidza izvo kuti nyaya dzesarudzo dzinongonange dzapera. Nokudaro upenyu hwaakungoenderera mberi. Ava vanenge vachida kukwidza zvakare sarudzo dzimwe dzinozotevera in the next 5 years muna 2028. Asi nanhasi tiri kungoona kusungwa kwataiona kare kwaiitwa veopposition vanogara vachingosungwa. Izvozvo zvataona Honorable Maureen Kademaunga vasungwa vakatorara muchidzarira nenyaya yayo iri kunzi hapana kana humbo, even state prosecution yatobvumawo kuti hapana humbo huripo maererano nenyaya iyoyo, otoshaya kuti vakanga vakazombosungirwei.
Pane zvamuri kuona zvichiitika izvi vaMandinde, ndezvipi zvimwe zviri kunyanya kunetsa sangano renyu?
Sangano redu riri kutambudzika nenyaya yekuti mapurisa edu ari kuita yatinoti partisan policing. Chokwadi, mapurisa anofanira kunge ari professional mukuita basa ravo. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu abuda mbamadi. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu anosapota pati ipi. Mapurisa anofanira kutarisa mhosva kuti paparwa mhosva here, yaparwa nani, wosunga munhu anenge achinzi apara mhosva kana kuti anenge achifungirwa iye kuti apara mhosva zvine humbowo. Chiri kutitambudza ndechinotinetsa chimwe ndicho ichocho chekuti kazhinji tinotoenda neavo vanenge vaparirwa mhosva vachienda kunoisa makomplains avo kumapurisa. Pedzezvo wotosvika kuya ndiye akutonzi bvisa bhutsu chigara pasi, ndiye atova musungwa. Zvino pakadaro vanhu vangazoda here kuramba vachienda kunomhanara kuti tarohwa, tapisirwa dzimba, kana kuti taitwa zvakati, kana vachizopedzisira ivo vosungwa. Gore riya takazoona ana Honorable Johana Mamombe vatosungwa mushure mekunge ivo vaabductwa, ende zvikatozotora kuti patozoita intervention yehigh court kuti vazobatwa vasina mhosva.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kupanisa kubata mutauriri webato rezanupf sezvo kwange kwadoka. Zvichakadaro, nhengo yeparamende yeTriple C inomirira pelanda vachavalala vaGift Ostalus Siziva vakasungwa muBulawayo neZuro vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakatora nzvimbo muBarber Field Stadium nemusi wesvondo. Vakazoregedzwa manheru zvichinzi vachamiswa mberi kwedare mangwana chishanu. Tabata mutauriri weTriple C vaPromise Mkwananzi kuti tinzwe zvakaitika.
Chokwadi kuti nhengo yeparamende vaGift Ostalus vanga vasungwa nhasi muguta remuBulawayo vachipomerwa mhosva dzenhema dzinongopomerwa munhu wese anofungidzirwa kuti anosapota kana kutsigira President Nelson Chamisa zvine mutsindo. Vazobuditswa zvavo, vanzi vanofanira kuenda mumataredzi mhosva musi weFriday. Asi mhosva dziri kutopomerwa vanhu idzi hadzisi dzechokwadi, ndedzekunyepa kana kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu.
Sekuona kwenyu vaMukwananzi, chii chiri kukonzera kusungwa kwevanhu uku? Idzo sarudzo dzakatopfuura.
Zvinoita sekuti vamunangagwa vari kuzviziva kuti sarudzo dzichaitwa patsva, saka vada kugara vanyutraliza vanhu vedu vakasimba, vovasunga vachichidzira vamuotiza muvadi kuti panonzi kana kunzi paane sarudzo idzva musangano wedu nenguva usina kusimba zvaunofanira kunge uri. Asi tiringoti kuvanhu vedu, rambai makasimba, makamira parunyararo, makamira pachokwadi, makamira pana Mwari. Tichienderera mberi nekudhimanda kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzinobuditsa mutungamiriri chaiye wechokwadi anodiwa nevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weTriple C vaPromise Mkwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kupamwa nekushungurudzwa kwevamasangano anorwira kodzero dzevanhu kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera kuitwa. Kupamwa kwemukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vasadziwa vanoti vakapamwa nevanofungidzirwa kuti vasori panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika. Vachiti vakakandwa mumotikari vakanoshungurudzwa kwemaawa anodarika mana. Ngatinzwei vasadziwa vachitsanangura muhukuro kuna Jonga Kandemiri weStudio 7.
Musi wa3 September ndakasangana netsaona yekupambwa nevatinofungidzira kuti vasori vanoshandira hurumende yevatinoti maCIO. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting ndopandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti asadziwa sadziwa vari kumhiri kwevapaka vapi. Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzi svika panoka, sezvo anga manheru ndakabvunza ndikati ko ndimi vanani. Vakanzi uchatizivi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vandanga tisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muyani futi futi yakaita diki pistol kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga bata futi ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangotererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga neroad yekuairport nzvimbo inonzi kuAllington uko ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelections. Ndipo vakandibvunza vachiti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa, nekuti tinokunzwa stereke uchitaura pa nepenyuro ye Voice of America Studio 7 uchitaura kuti my elections haasi kufamba zvakanaka, my elections akabirirwa. Wakamboverenga my election here? Ndikati inani ina kuverenga my election. Handizivi hangu zvekuverengwa kwe my elections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga my election wekuzeki unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa?
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokungo kubvunzurudzai?
Vakabva vavhomora tsvimbo yavo, tsvimbo dzemapurisa dziya. Manza nhasi hatisi kuda kukurova, tauya kuti tizivane. Chapter 1. Chapter 2, tenge takutoita zvekugadzirisa zvakanaka. Ina handina kuziva kuti kugadzirisa kwacho kudini. Manza harigatimbokugadzira. Vakandirarisa nedumbu. Ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro. Mwato ndobva arandusira akati aiwa, nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda ngomu. Kunonzi kuyapudzira kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi uyu mushamu toda kumuyapudzira. Ndo mashoko avakanga vachitaura. Imwe nyaya yavakanga vachitaura zvakare vanga chiti chirega kutaura pastudio 7. Tinogara tichikunzwa, hatichadi kunzwa uchidi uchitaura pamusoro pemaelection nekuti hauna zera nenyika iyi. Hauna zera nesarudzo, hapana chamunoziva nezvesarudzo. Ndo pavakabva vatora foni yangu. Vandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyaya kuzondishungurudza ndechekuti ndingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati ngandibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu kuti ukaripota nyaya yekumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi nevelow end order vacho nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi munga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy vaIgnatius Sadziwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zviri kuratidza sekuti zvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe zviri kukonzera kusawirirana kukuru pakati pevanhu muZimbabwe nekunze kwenyika. Nyika dzeZimbabwe neZambia dziri kupomerana mhosva, Zambia ichishorava Patrick Chinamasa ichiti vaChinamasa nebato reZANU-PF vanoda kukonzera kusagadzikana muZambia, mashoko ari kurambwa nehurumende yeZimbabwe. Ukuo Sadak neZimbabwe zvinoita sezvisingawirirani, zvisinganzwisisani pamusoro pezvakabuda musarudzo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa tikavabvunza kuti sekuona kwavo nyaya idzi dzichapera sei chaizvo.
Ndinoona zvinhu zviri kana zvitatu zvingaitike. Chokutanga, Sadek ichazoramba yakatsika pasi ichiti hatizochinja ba. Ngekuti zvino hurumende yawana mundandagwa iri kutiwo zvimwe sondo rinouya wanhu wese wachakanganwa. Asi Sadek yaratidza kuti haisi kukanganwa ba, iri kunyaya kutsika chaizvo pasi nyaya iyi. Saka Sadek ine zvirongwa zviviri. Chekutanga ndechekuti kuitwe mamwe maelections asi achitungamirirwa neSadek. Chechipiri ndechekuti kuve nehurumende yemubatanidzwa inounza wese weTCC neyeZANU. Kana waunzwa pamwe chete wochironga manje maelections. Chechitatu ndechekuti wanamunangagwa wachazongoramba vachingoita zvavari kuita vachiziva kuti hapana mumwe anozoita anozouya kuvabvisa pachigaro. As long as Mauto ari kutsigirana nawamunangagwa hapana chawachatya ba, wachangoramba vachienda kudaro. Ndo zvinhu zvitatu zvandikufungidza kuti zvichaitika. Pane chechina chingaitiki asi handina chokwadi kuti chizoitika.
Chechina chamuri kutaura Professor Mukasa ndechipi ichi?
Ndechekuti vanhu vekuZimbabwe wachasimuka woita mademonstration akasimba chaizvo. Handifungi kuti zvingaitiki ba, asi tikaona zvakaitika kune dzimwe nyika zvimwe zvingaitike.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Zvichitevera ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eUNESCO neUNICEF inotaura kuti kushandiswa kwemishonga yekudzivirira nhumbu nevanasikana vari pakati pemakore gumi negumi nemasere kuri kukwira zvikuru munyika, pamwe neuwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vaduku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki, sezvo hurumende yakavandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muhlanga vanoti dambudziko iri rinofanirwa kumiswa zvachose uye nekukurumidza.
Dambudziko iri rekuwanikwa kwevana tingangoda kutaura kuti ngarichipera, nekuti pamashure apo taitaura nyaya yekuti mitemo yedu haisati yavandudzwa kuti ikwanise kusungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana.
VaMuhlanga, pachine chinonetsa here takatarisa kumitemo inochengetedza vana munyaya dzakaita seidzi?
Izvezvi mutemo wedu watinoti Marriage Act unoona nezvekuwanano wakavandudzwa and wakaiswawo masection anosunga kana kuti anosungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana, and wakavandudzwa kusvikira pakuti kunyange vanhu vemumhuri munenge maenda mwana, kana makwanisa kuona kuti mwana munhu auya pano kuzoroorwa mwana mukasiya kana kuti mukasawana chekuita nezvazvo, munogonawo kusungwa nemapurisa. Saka ndiri kungoti dambudziko rekuwanikwa kwevana ngarichipera, mutemo taainawo unokwanisa kusunga vanhu vanopinda muwanano nevana.
Ko, hama, vabereki nevavakidzani vevana vanogona kupinda mudambudziko iri pane zvavangaitawo here sezvo mitemo yavepo?
Ndiri kungotiwo munharaunda matinogara mubereki wese munhu wese mubereki wemwana, saka ngatitorei responsibility yekuti kana uri pamba uriwo mubereki wemunhu wese, uri mubereki wemwana wauchaona murodhi. Ngatidzorei vana kana taona vachiita zvinenge zvisina kunaka, kunyange pavanofamba munzira dzekuenda kuzvikoro, kudzoka kuzvikoro, kunyange pavanenge vachitamba. Ngatibatsiranei kuchengeta vana secommunity. Mwana ndewenharaunda, mwana haasi wemubereki umwe chete.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Harare City Council inozivisa kuti vagari vemuguta reHarare vachashayiwa mvura yakakwana pamusoro pezviri kunetsa kudhamu reChivero. MuNewsday makare, zviuru nezviuru zvevanhu muHarare nemamwe maguta munyika vakasara vasina makombi nemateksi okuenda nawo kumba mushure mekunge mapurisa akavhara migwagwa achitsvaka makombi nematekisi asina magwaro anoratidza kuti vanogona kutakura vanhu. Zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakasimuka nezuro vakananga kumusangano weGroup of 77 uchaitirwa muCuba kutanga mangwana chishanu 15 kunyana kusvika musi wemugovera 16 kunyana. VaChiwenga vanonzi vari kushandisa ndege yavamunangagwa yakatengwa nemamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zhinji rweZimbabwe muvateereri vese vakanovhota musi wa23 vachivhotera kuti idp iwe maiti p muchitagwa nemabhazi muchi jama chicken. Iji wakati te kuvana vake. Kupinza vana vake muhurumende, kupinza vana vake mufu kuti te. Koi mwi maichi te. Vana venyu varipi vaitumwa kuraya vanhu kuponda. Kuponda matripu si. Kone mwe fazi vaimina nezibone zibine zideski. Muchichi te te. Mai manzi te papi. The papi manzi te. Chichi uzai manzi te ne papi. Muchigwira mwe munhu. Kuti aise vana vake muhurumende vadye mari magodi mafia vadye. Ana kane chikoro asanzi ndi minister wefinance. Kuchati eke gore rino. Maiti vairira kuchiti kokonya kokonya zvikundo. Muchifungudza kuti muri kuti vairira. Vamusingati vairi kudenga kuna Mwari. Tikukaura tese. Vanhu vezanu. Maiti pe. Chitai pe tione. Ndeupi mwana wako waiswa kuhurumende iwaiti pe. Ndiya upi. Zizanza mabazi, mchitutu wana mabazi, nevapi wana kenji manzi pe. Neyo mai ya itukira chitu kwanzi, ye chamisa imga, chamisa ichia, chitukia lipa harara. Wako mwana wanzi pe, nde upi. Nde upi mwana wanzi pe. Famba mfane namu, mchati yeke gore nino wade zanu pe. Mwana mkwani wa itawu, isa mkwani. Wako mwana nde upa isa isiwa, wawe mkwani. Taiku uza, mkwani zikama. Taiku uza, mkwani zikama, mkwani. Wakaura, wakaura
gwani. Ishu iro yedu yekuti dai nyika yeZimbabwe yaita wachuchisi wakaita sa waIbrahima. Waona zvisina kana kodzero, zvisina maturo kuti muzvareka demaunga wamire mukoti. Wachimirira nyaya isina nemusoro wese yakaundwa nevavengi. Ko wakasunga na Job Scala, wakatonga na Job Scala. Muri vanhu wakaita sei chaizvo, utsinye wega wega. Tikataka kuzoti mamwe makodzi wakakepitwa neZanu PF Moramba. Chamunofanira kuziva ndechekuti mangwana vhiri rinomuka rakatsika nerimwe divi. Chazoshaya kwekugara vanhu imimi. Utsinye hwamuri kuita hwekunzi munhu anonzi akwalifaya kupiwa chidanho muZanu PF neutsinye. Muzoona kuti mangwana muchashaya pekugara.
Ini chandikukurudzirawo ndechekuti dei takwanisa kunyatsobudirira taenda tese nehuwandu hwedu kune demonstrator kunovhara bhodha repaBeti Bridge. Ndo zvinowani zvandikuona kuti pamwe wosadhaki ingapindirewo pamwe ingatinjewo bhozi ataneta ataneta nenhamo kuti timanje kuzimu torohwa nemasoja nemapurisa tomanyiswa hakuna kana free. President variko vamunangarwa vakazvigadza vanototi hatidi vanhu vanomacha. Saka hakutorina kana freedom kuzimu. Saka tatoona tirongere kunoko zvinenge zviri nani. Saka thank you machampion nekubatana kwamuri kuita murambi makadaro. Zvinoita chete haitongi haitongi iti ine prince ari paSA paPretoria.
Nae miwe zanu ne miwa mnangagwa. Ndeo zwa maa itaora ya kutu nyika ntungwa niwe niwaya. Vienu watu wa maa itaora ndo hama zenchete. Nema girlfriends. Niwana. Wawangani wana mnangagwa. Warimpezi. Presmedia mizeji. Wawangani. Kwa nae miwa chwenga. Ndeo zwa maka esera munu weroji. Iko nezu. Ingwa hama ya kweri momu. Mkumu government kutop leadership ndia anu kunze kwa kwa iwe. Wee sima amu jenara wakakupasira kuti awise munu wa hapa chigaro nasi. Arungo pera kufa zinga nzisiki. Waka viswa pa zinzimbo zese. Waka iswa kuma kunze wate maambaseda waka teru wa shura wa one by one. Wasaru wa ruwega you are now exposed. Ndiyo wasara ipapo. Nyika ya ena ni munu wanu. Taiche mama zwaya chiti. Dr. Amai wata kutuwa chimu chikuna mudara bobo. Tikata zisi atisi asisi kuzudai zozo. Kwa izo haku itika ndezi pisi. Bedwe, nika yoenda takata risai. Gati wani zukuita. Nini joma hapa jobek.
Kwa hiyo nyayama ekadema unga hii. Yaka itika kunika ipiko. Inyika ipi ya yaka itika. Isina kumbo tenderera mu social media. Kana zwa shuri shuri choko adida itaka shivona. Kana magrupu kuda shaka ndidarika hawa angu. Andi zivi kuda wapane waka shivona shuchi itika. Shumwe shangu washo kuda kushunguru zavanu we opposition ishi. Moti chero mkashunguru zaibu vanu wasa nivacha kudaisho betera chiko. Ina andi zivi kutipa na wavano shi waeresha tota ura. Kana kuti hawa shiwi. Mashoko anu vaku studio 7 na washita ugwana vanu. Vano shiwa ere vana mnanga baba. Vano shiwa ere. Kana vachishi wako avanyari ne ya vasodi ere. Nesha vari kuita isu. Shumwe shino shode sa isu. Gavarege kuchunguru za vanwe opposition. Famzoro pa kubira ma elections. Moramba shumchi chunguru za vanwe opposition. Imumchiti maka wina. kukana maka wina zirigaya kushunguru zavani. Kara inoku wina kwenyu, mutonge nyika enyu, sukuti mwe mnoda kutonga mdu kutonga mira. Imwi, tanyara nemwi mani, mucha wukonzeresa imwi, mucha konzeresa wana mnangagwa, mucha konzeresa. Nezwa mruku itazo kushunguru zavani we opposite enyu. Zvicha wukonzeresa, zvicha wukonzeresa.
Studio 7, magadiko. Vashamarari vose Studio 7 nevateereri Studio 7. Inini ndine mubvunzo panyaya yedzidzo dzedu dzemuZimbabwe umu handisi kuchanyatsozoona chaiko chaiko kuti zviri kufamba sei. Semaonero angu kunenge kwakudzikisira dzidzo yedu suwe muZimbabwe nokuti madzidzira atakaita isusu nezvavako iko zvinezvi zvasiyana. Uku ndinoona sekuti kwakudzikisira dzidzo dzedu uku nokuti tikatarisa iko zvine zviri kudzidziswa vana vedu ka. Handisi kunyatsozoona inini kuti zvichiri nebudiriro here mukati mazvo kana kuti kwatoo kutofonyora bhureni dzevana vedu nekuti ukatarisa kwangozara hanzi makala kala wati wati zvatakadzidza isusu nezvakudzidziswa vana vedu zvasiyana. Tibvunzirewo kuvakuru kuti chaizvo chaizvo tiri kuendepiko senyika nekuti hatisi kuchazviona isusu hatichisi kuchaona dzidzo yacho chaiko chaiko isusu muZimbabwe ndatenda zvangu.
Vedu wee taikumbira kana muchikwanisawo kuti tarisirawo kugara pasi naye ponyati uyo hapana zvinhu zvaanombosoluvha chaanokwanisa kusoluvha ndechekuti vanhu vanenge vangotaura zvekutuka kana kudiidi ndio vanokutumidza kubatwa nevanouraya masisi asi iyo havakwanisi kuteerisa nyaya dzese kuti chii chiri kutora nzvimbo unongonzwa kuti nyaya yaticha investigator asi vanhu vari kupera kufa munyika hapana chinhu chiri kumbobuda. Hatisati tazviona zvinhu zvakadaro izvozvo. Ponyati uyo ndiye akatofanana naye munangagwa wacho chai chai wakatofanana naye wanonzi ndiye president wacho iyeyo apa kungozvisa pazvigaro vasina kuiswa kuselekitwa ngenyika. President wezanu uyo ngaatibvirewo nguva iripo. Vanhu vapera munyika kufa, hama dzedu dzimwe dzakapondwa dzitori kumakuva ngenyaya yezanu iyi yekungozwi chaya slogan haugoni kuichaya wotopondwa wotofa. Kuzozviendesa kumapurisa ponya tinoti hatisati tichainvestigata nanhasi tatonetawo nenyaya iyoyoyo hama dzedu dzakapera kuparara dzeingonyangariswa zvisina maturo. Aiaya namwari mwari ngaapindire tanzwa wedu wei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri webazi reAmerica reNational Security Council vaJohn Kirby vanoti hapana nyika pasi pano inofanirwa kubatsira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin mukuuraya vanhu vekuUkraine. VaKirby vataura mashoko awa zvichitevera musangano pakati pavaPutin nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un avo vari muRussia mumusangano navaPutin. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa munyika. Nhengo yeparamende vaGiftedo Stalos Sisiva vakasungwa nezuro vakazoregwa usiku muBulawayo vachipomerwa mhosva yokutanga mhirizhonga yakaitika kuBarber Fields Stadium. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.